Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chikumi 10/2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu negumi nevana uye vafa vachiri vana. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. United Nations inoshoropodza hurumende yeZimbabwe panyaya yekutochwa kwenhengo nhatu dzeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Amai Paulina Mpariwa Gwanyanya vanoti ukama hwavo neutungamiri weMDC Alliance wasvika kwamvura yacheka makumbo, asi vacharamba havo vari nhengo yeParliament. Dhora remuZimbabwe roramba richipera simba zvinotyisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika hwakakwira nezuro kusvika pamazana matatu negumi nevana uye vafa vachiri vana. Asi uwandu uhwu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzayaita. Uwandu uhwu hwakakwira zvichitevera kuwanikwa kwakaitwa vanhu makumi maviri nevanomwe vaine chirwere cheCovid-19. Vanhu ava vakabva kuSouth Africa. Nezuro wakare hurumende yakaongorora vanhu mazana mashanu ane gumi nevashanu. Kusvika pari zvino vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vachiri makumi mana nevatanhatu uye mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vachiri kurapwa. Hurumende inoti yavheneka vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvina nemazana mashanu nemakumi matatu nevashanu, kana kuti 54,535. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 pasi rose wadarika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nezvitanhatu, kana kuti 7,356,000, uye vanhu vafa pasi rose vadarika zviuru mazana negumi nezvina, kana kuti 414,000. Uwandu uhwu huri kuramba huchikwira zuva nezuva. Sangano reUnited Nations nhasi rakurudzira hurumende yava Emmerson Mnangagwa kuti isiyane nemhosva yairi kupomera mumiriri weHarare West mudare reParamende muzvare Johanna Mamombe nevamwe vavaviri avo vari muMDC Alliance vanonzi vakatochwa pamwe chete navo mwedzi wapera. Sangano iri rakurudzirawo hurumende kuti nhumwa dzaro dzibvumidzwe kupinda munyika kuti dzizoongorora mamiriro akaita zvinhu panyaya dzekodzero dzevanhu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Gwaro raburitswa nhasi nesangano reUnited Nations Human Rights Office of the High Commission rakurudzira hurumende kuti ikande mapfumo pasi pamhosva yairi kupomera muzvare Mamombe nevamwe vavo vanoti muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Netsai Marova, avo vanoti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende mwedzi wapera. Mugwaro ravo ana mazvikokota vapfumbamwe vanoona nezvekodzero musangano reUnited Nations iri vati hurumende yeZimbabwe inofanira kusiyana netsika yekutsakatisa pamwe nekutocha vanhu vachiti kushungurudzwa kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance idzi kunotyora kodzero dzavo dzekuungana murunyararo pamwe nekutaura zvadzinoda dzakasununguka. Ana mazvikokota veUnited Nations ava vakurudzirawo hurumende kuti iferefete zvakakwana vanhu vanonzi vakapamba pamwe nekutocha nhengo dzeMDC Alliance idzi kuitira kuti vagomiswa pamberi pematare vakatarisana nemhosva dzavo. Mashoko eUnited Nations aya atambirwa nemufaro nemutauriri weMDC Alliance Advocate Fadzai Mahere.
Mapurisa nevemutemo kuti ngavaongorore vaone kuti vakaita mabasa akaipa aya zveabduction netocha kune vasikana vedu veMDC Alliance kuti mutemo utedzerwe. Tinotsigira mashoko aya tichivatenda neongororo yavakaita. Mutemo ngautedzerwe, bumbiro remutemo constitution ngaitedzerwe kuitira kuti justice kana mutongo wenyika utedzerwe sezvataurwa neve UN vavo.
Rimwe gweta remuHarare rinorwira kodzero dzevanhu vakudzai kadzere vaudza Studio 7 kuti chinoshamisa ndechekuti hurumende haina zvainoita nguva dzose dzinonzi vanhu vapambwa nekutochwa kunyange hazvo zvichinge zviri pachena kuti vanhu ava vanenge vachikorerwa kodzero dzavo nani.
Nyaya yekupambwa kwevanhu inyaya yakuenderera mberi chaizvo ende inosvibisa zita reZimbabwe mumasumi international community. Saka tinogamuchira mashoko abva kuUnited Nations aya nemufaro. Chatonyanya kuonawo futi ndechekuti muZimbabwe chaakunetsa ndechekuti vari kupara mhosva idzi vari kuramba vachingodzipara. Zvinopa kuti izvo isu titi vari kuwana rutsigiro kubva kuhurumende kubudikidza nekusasungwa kwavari kuita.
Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vakazembe-kazembe vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende yavo iri mubishi kuferefeta nyaya yekupambwa pamwe nekutochwa kunonzi kwakaitwa nhengo dzeMDC Alliance idzi. Vatiwo nyaya yekuti vatatu ava vane mhosva yavakapara here kana kuti kwete panyaya yavari kupomerwa yekunzi vakatyora mitemo yechirwere checovid yakadzikwa nemutungamiriri wenyika yecovid-19 regulations inyaya yavari kusiyira vatongi vematare. Zvichakadai, United Nations kurudzirawo hurumende yeZimbabwe kuti ibvumidze nhumwa dzayo kuti dzipinde munyika dzizoongorora mamiriro akaita zvinhu munyika panyaya dzekodzero dzevanhu ichiita haisi kufara neuwandu hwevanhu vanonzi vakapambwa vakatochwa muZimbabwe. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vati zvakakosha kuti hurumende yava munangagwa ibvumidze nhumwa dzeUN idzi kupinda munyika kana hurumende yeZimbabwe isina chairi kuvanza panyaya iyi.
Saka kana hurumende yeZimbabwe isina chainovanza, ngaikoke vamiririri veUnited Nations kuti vapinde muZimbabwe vaite tsvagurudzo yavo vega vagotaura kuti chii chavawana, chii chiri kuitika uyezve chii chinofanira kuti chiitwe kuti kodzero dziremekedzwe. Tinoziva kuti nechekare mukati meHarare munotori nemizinda yeUnited Nations nemahofisi kureva kuti zviri nyore kuti Zimbabwe idyidzane zvakanaka itambire chikumbiro cheUnited Nations kuti igoonekwawo senyika yakamira pachokwadi inorevesa uyezve inoshuvira kusimudzira kodzero dzevanhu dziri mubumbiro renyika reZimbabwe.
Taedza kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi kutinzwe pavamire pakurudziro yeUN yekuti mhosva iri kupomerwa nhengo dzeMDC Alliance idzi isendekwe parutivi asi vati vanga vari mumusangano uye pataenda pamhepo vanga vasisadaire nhare mbozha yavo. Kurudziro yeUnited Nations yekuti nyaya iyi iraswe yakaitwawo nemasangano anorwira kodzero dzevanhu anosanganisira Amnesty International, Now, Human Rights Watch, masangano ekodzero dzevanhu muZimbabwe nemamwe ekunze akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sachigaro webazi remadzimai MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, amai Porina Mpariwa Gwanyanya, vanoti ukama hwavo neutungamiri webato iri wasvika kwamvura yacheka makumbo asi vacharamba zvavo vari nhengo yeparamende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Amai mpariwa vano tine zuro waka biswa padande mtande renengo ze National Standing Committee ebato iri mushure mukutadza kuenda kumusangano we Standing Committee. Vano tivaka uza vamwe vavo zvikonzero zvakavatadzisa kuenda kumusangano uyu uye vakazoshamisika nezvakaitika. Vano ti pavaka bvunza kuti izvi zvainge zvaitirwei vakaudzwa kuti vainge vave kukanganisa kuchengetedzeka kwenengo ze National Standing Committee pamwe nebato. Vati nekuda kwaizvozvo vakanyora tsamba nezuro vachiti vave kumbosuduruka kuitira kuti MDC Alliance idome munhu wainoda kuti atungamire madzimai. Vatiwo vakange vave kutukwa pamwe nekupomerwa mhosva yekuti vakapinda musangano wechimwe chikwata cheMDC inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe.
To acknowledge that okay, all is well and I'm standing aside so that if I am a political threat then I would rather stand aside.
Asi mutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere pamwe nemunyori mukuru webato iri vaCharlton Wende vaudza Studio 7 kuti amai mupariwa gwanyanya vachiri nhengo yebato ravo. VaWende vaudza Studio 7 kuti amai mupariwa gwanyanya vakatadza kuuya kumusangano wa zuro uye vakapa chichemo chavo chakatambirwa uye kusvika pari zvino havasati wana gwaro rekusiya chigaro kubva kwavari uye vati utungamiri webato iri wakabatana.
Saka tingati kana munhu akoniwa kuuya toti munhu asiya musangano zvetsamba dzinenge dzichitendera pasocial media zvinhu zvinongoitika mazuva ese zvevanhu vanenge vachinyora zvavanenge vachinyora. Chinhu chatoda kuziva kuti vanhu vazive ndechekuti utungamiriri weMDC wakabatana. Utungamiriri weMDC wese unoda kuti uyambutse vana vemuZimbabwe wakabatana. Kune vamwe vatsveruka nenyaya yekuti vari kupiwa mari nezanopf navamunangagwa. Avo vanhu vakabuda pachena, havana kuwanda.
Asi amai mupariwa gwanyanya varamba mashoko avaHwende vachiti vave kutorwiswa nenhengo dzeMDC Alliance vachinzi mutengesi.
But what I've seen is that masvesva avanhu vachindituka vachindipopotera kuti ndiri rebel. This struggle is not about Kupe, is not about Mwonzora, is not about Komichi, but talking to your former colleagues, it could not be a crime. And I'm alleged to have been fired. How can I be fired from a voluntary organization that I've never applied for employment?
Vaende amberi vachiti hapana chakaipa kutaura namuzvare Kupe nevamwe vavo vachiti vaimbove nhengo dzeMDC. Vatiwo zviri pachena kuti MDC Alliance haichada vashandi ichiti vanhu vese vakatumwa ne sangano reZimbabwe Congress of Trade Unions kunoumba bato rezvematongerwo enyika reMDC vave kushungurudzwa kana kuti vakatodzingwa mubato iri. Muzvare Kupe ndemumwe wavanhu vakabva kuZCTU pakaumbwa bato reMDC muna 99 richitungamirwa navaMorgan Tsvangirai avo vaive munyo mukuru weZCTU. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka muMDC umo chikwata chavachamisa nechamuzvare Kupe zviri kurwisana panyaya dzemuzinda webato iri weMorgan Tsvangirai House pamwe nenhengo dzepamende. Mune imwe nyaya yemadzimai matatu enhengo yeMDC yavachamisa muzvare Joana Mamombe, muzvare Cecilia Chimbiri namuzvare Nitsai Maruva avo vanga vari muchipatara vanonzi vasungwa apo vange vaenda kunosvitsa mapasipoti avo sezvakataurwa nedare nezuro. Baba vemumwe wemadzimai ava Henry Chimbiri vati ichokwadi kuti vatatu ava vasungwa nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi sezvo mutauri wemapurisa vaPaul Nyati vange vachinetsa kubata panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dora remuZimbabwe rafuma rakadonha zvakanyanya nhasi mushure mekunge gavhuna webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vazivisa kuti vavandudza zvakare mutemo panyaya yemari vachiti hurumende haichatare mari inofanira kutengwa kana kutengeswa dora remunyika pamusika. Dora rekuAmerica range richitengeswa nemadhora makumi manomwe emuZimbabwe kana kuti 1-70 nhasi range rotengeswa nemari inodarika madhora makumi manomwe nemashanu kana kupfuura kana kuti 1-75. Reserve Bank of Zimbabwe inotiwo kambani inenge isina kushandisa mari yayo yekunze inenge iri mubhanga mukati memazuva matatu mukati memazuva makumi matatu inobva yatorerwa mari iyi yopuwa mari yemaRTGS zvichienderana nekuti dora rekuAmerica rakamira sei pazuva racho. Muguze nyaya ii, Tabata Nyanzvi mnyadze zvemabhanga, vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vanoti vari kutambira danho ratorwa neRBZ iri.
Danu ratorwa neReserve Bank of Zimbabwe iri idanu rakananga yatingati right direction. Nekuti changa chiitika chekuti mari inonzi iri fixed for 1:25. Unenge uchimanikidzira vanhu vaya vanenge vaexporter. Wamanikidzira kuti tingisa mari yakupa mari yakati. Asi munhu anenge ashandira mari iyo ndiye anenge achifanira kuziya mashandiro aita pamari yake zvekuti inofanira kunge ichipiwa mutengo wayo pa market, patingati pa foreign exchange market, kwete kuti munhu akangogara muoffice ongofixa maprice.
Saka zvanga zvichiitwa izvi zvanga zvichikonzera matambudziko akaita sei?
Zvinongokonzeresa izvo kuti mari yakawanda itizire kuenda kumusika mutema watinoti black market kana parallel market. Saka munenge muchitandanisa mari kuti vanhu vanenge vakutozvinhu zvenga, nokuti kana ndichizoti inini mari iyoyo ndikaitengesa kukumwe market, black market ndiye ichiwana 1:60. Saka step you is the right direction, but it's just a first step. There are many other things. Zvinofanira kunyatsotarisiswa ipapo kuti sei zvinhu zvazofamba zvasvika pa zvasvika apa.
Munga pamuenzaniso here ipapo?
Tinoyeuka masondo mashoma adarika aya. Reserve Bank yakaisa marestrictions akati wandei pamabanks kuti mari munhu akwanise kumuvha mari yakati pazuva. My internal transfer yakunzi you can only do 2 pazuva. Limit pamwedzi runzi 100,000. Pazuva yonzi 20,000. Nau marestrictions mitemo yakangoti wandei. Yakaiswa pama RTGS. Zvinoreva mutemo iyi zvinenge zvichireva kuti mari iyoyo yakunetsa kushandisa. Saka vanhu vanenge vasingachatoidi. Nekuti iwe kana takupa mari sei ndakutengesera mota, ubvo ndipa 200,000 RTGS. Mari yandotadza kuimuva kuti maybe ndatengesa mota yangu kuti nditenge imba. Ndochiona kuti ndatengesa mota zviya. Mari yangu ndichinotengesa imba kuimuva kwachikwa kuti netsei. Zvakunge zvakuda matanho akatoti wandei kuti ndimuve mari yaya. Saka mameasures amakaiswa neReserve Bank anokonzeresa kuti zviite nyonga-nyonga mumarket, nekuti vanhu vanenge vakutotya kushandisa maRTGS kana kuatambira.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga uye vari nhengo yeZANU PF vaGilbert Mponda vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaimbova gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari muteedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai BT avanoti vamangudya varemerwa nemutoro.
Nyaya dzeupfumi, mabatiro eupfumi hausi mutambo wenhabvu wekuti vamwe vabana bhora vamuomhanya voedza kugohweswa number 2 odefender oribana kumberi. Handizvoba zvinoitwa mabatiro enyaya dzeupfumi. Mabatiro ari kuitwa nyaya dzeupfumi navamangundla neReserve Bank kurotomoka. Haungomuka uchingoti nhasi exchange rate yaya fixed yapa 1:25. Mangwana woti aiwa haisisiri controlled. Mangwana yapa 1:1. Bond noti neUS dollar gejge gejge. Mangwana zvawo hapa 1.25. Mangwana tabvisa tadzorera Zimbabwean dollar.
Izvi zvinorevei takatarisa mabasa ehurumende vabiti?
Iyi hurumende iyi yapererwa. Kana ari mutulingube munhu ari kushopera hazvisenze. Takagara takataura isu kare kare kuti havaikwanisa pakudzorera Zimbabwean dollar.
Ko sei muchidaro?
Nekuti maconditions eZimbabwean dollar anga asipo. Hatina baconfidence. Hakuna munhu anotrusta Emmerson Mnangagwa. So zvatinogaro taura, you can rig an election but you can't rig the economy. Chechipiri, hatina productivity. Makambani akavharwa uko, makambani akurumira huswa. So pasina productivity hamuna economy inosustaina nekubheka currency yenyu. Chechitatu, hatina maexports ba. Currency at the end of the day hukama, it's a relationship between my exports enyu nema imports enyu. Kana muri nyika yakafanana neZimbabwe, which is a large supermarket in South Africa, ma exports edu ari 1:4. So in other words, for dollar rega rega rapinda muZimbabwe rire ma exports, $4 iri kuenda kunze. Sema imports atiri kutenga kunyanyanya peturu nediesel kunyanyanya magetsi. Saka a net importer. Saka pakadaro ipapo mukaintrodusa currency yenyu, currency rinodona.
Vaimbova gurukota zveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari muteedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai BT vachitaura vari parunare muHarare. Kusha kushaya kwava George Floyd nemusi wa 25 Chivabu vari maoko emapurisa muguta reMinneapolis mudunhu reMinnesota muAmerica kwasimudza kuratidzira kwakasimba pasi rose vanhu vachinyunyuta pamusoro perusarura ganda runonzi ruri muAmerica pamwe nedzimwe nyika dzakawanda pasi rose. Chakanyanya kutsamwisa vanhu vairatidzira ava ndechekuti vaFloyd vakafa vari maoko emapurisa echichena ayo agara achipomerwa mhosva yekubata vatema muAmerica neseri kweruoko. Mukati mevanhu vakaratidzira maivawo nezvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana siyana zvaikurudzirawo kuti nyaya yerusarura ganda isave nenzvimbo munguva ino yekurarama zvikuru kune vari kugara muAmerica. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutungamiri wesangano runomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica reZimbabwe Diaspora Network North America vaIsao Mavindidze avanoti nyaya yerusarura ganda muAmerica inyaya inotyisa vabereki vakawanda vekuZimbabwe vane vana vari kuyaruka.
Isu sesangano tinomira navamwe vedu vechitema savanhu vakauya muno muAmerica samaimmigrants, tinoziva kuti tikwanise savanhu vatema kuva muno munyika kuva nehondo dzakarwiwa navanhu vechitema vomuno maAfrican Americans kuti tive namarights. Uyezve kana wagara munomu tinogara tichiona kuti pane dambudziko riripo nenyaya yeracism kunyanisira mapurisa matritira vanoita vanhu vechitema sezvo. Saka tinomira navamwe vedu vechitema, tina vana vati kurei, vamwe vava kudraivha, tinogaro taura navo tichivadzidzisa kuti kana vasangana namapurisa vanofanirwa kuita sei. Saka dambudziko reracism idambudziko richiri kuendera mberi munyika muno.
Tinoona kuti masvondo ose apera kubva pashaya vaGeorge Floyd musi wa25 May unove mwedzi wapera kusvika iye zvino vanhu vanga vachingoratidzira. Mune zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoziva zvakapindawo mukuratidzira uku?
Hongu, tine zvizvarwa zvokuZimbabwe zvakaenda kundoratidzira. Nyaya yakaitika iyi nyaya yakarwadza munhu wese sezvo mazuva ano kwava nemifananidzo inogona kutorwa nani nani namaselfoni awo. Vanhu vese takazvionera tega kunyanya pazvakaitika izvi. Munhu akafira pazviso zvedu. Saka zvino zvinova zvakatirwadza tese tese. Vazhinji vanoenda kundotaridzira, vanoenda nenyaya iyeyo yokuti tofanga kubatana tese nokubatsira kuratidzira kuri kuitwa. Nokuti sezvandambotaura, vazhinji vedu tava vagari vomunomu, tina vana vedu vechitema vanogona kuwanikirwawo nedambudziko iri. Saka kuenda kundobatsira kuva nokubatana navamwe vedu muno kutaridzira kuti nyaya iyi yorusaro ganda inoti afekta tese savanhu vatema.
Asi imi muri kuonawo sei vamavindi dzekubatwa kwevatema muno muAmerica?
Sezvandambotaura, kubatwa kwavanhu vatema muno idambudziko rinotora nemacenturies chaiwo, rakatanga panguva yeslavery tichiendera mberi. Kuti sezvandambotaura futi kuti vanhu vatema vave pavava iko zvino vakarwa hondo dzakawanda dzemacivil rights kuti vave pavava iko zvino. Saka zvinhu hazvisina kufanana sezvo zvavo zvakaita panguva dzakare. Asi tinoona racism iriko yakapfekedzewa zvakasiyana. Nyaya yamapurisa ndoinoramba ichiengerera, asi tinoona kuti kana kusungwa kunoitwa vanhu vatema kwakasiyana nokusungwa kunoitwa mamarudzi kunyangwe mhosho dzavanenge vaiita dzakafanana.
Avo vanga vari mutungamiri weZimbabwe Diaspora Network North America vaIsao Mavindidze vachitaura vari parunare kuNorth Carolina naJonga Kandemiri weStudio 7. Apo mabasa akawanda ari kuvhiringidzwa nechirwere cheCOVID-19 pasi rose, mumwe murimi ari kuratidza hurudza hwake nekurima achitengesa maruva nezvimwe zvirimwa kunze kwenyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kana munhu uchiri kure unogona kusanzwisisa kuti zvauri kuona mune mumwe munda uri papurazi Rellingfield zvirimwa here kana kuti imwe mhando yesora isinganyatsozikanwe. Asi ukazosvika pedyo unozoona kuti zvirimwa izvimaruva. Prazi Rellingfield riri makiromita 20 kwakadziva kumabvazuva kweguta reGweru, uye paprazi apa panoitwa mabasa akawanda kusanganisira kurima maruva nezvimwe zvirimwa zvakasiyana-siyana pamwe nekupfuya mombe dzemukaka nedzenyama. Prazi iri ndere mhuri yekwaKarima Zondo, uye vatatenda Karima Zondo ndivo mukuru weprazi iri. VaKarima Zondo vane makore 33 ekuberekwa, uye vakadzidzira basa rechartered accountant. Vanoti vakaita shungu dzekumutsurudza kurima maruva kwaitwa nevabereki vavo paprazi iri mumakore kuma1990 nekuda kwekuziva kuti kuita izvi kunopa pundutso yakakura.
Ndaona kuti vabereki vakura, industry yacho yemaflowers yavhara muZimbabwe. Ndakaita shungu dzekuti ako kana panga pane varungu vaikwanisa kuzvimaketa vachitsvaga mamarkets avo kunze kwenyika, inini ndotadzei kuti ndinonozvitsvagira and then ndoita resuscitate maoperations yayo. Saka ndozvo ndakaita.
Pave nemakore anoda kusvika mana vakarima Zondo vamutsurudza zvekurima maruva paprazi Rellingfield. Vanoti vanorima maruva zvichienderana nekuti vavanotengesera vanenge vachida maruva akaita sei.
Tinopiwa program nevarungu vekumiri kwemakungwa vachitaura kuti mavarieties avanoda kuti tivaitire ndaapi and vanenge vachida maquantities akaita sei, tobva taplana munda wedu. Flower season yacho inotanga muna October, tinotanga kudyara muna July August, but muna October ndo patinotanga kutengesa. Saka kubva kumuna October kusvika muna June tichingotengesa on a weekly basis, vanenge vachiona maflowers avo svondo nesvondo.
Mukuru anoona nezvekurima paLingfield Farm vaJason Majira vanoti vanorima mhando 5 dzemaruva anokwanisa kurimwa panguva yemwaka wekupisa, uyewo vanorima imwe mhando yemaruva ine upenyu hwakati rebei. Vanogara vachiitawo ongororo yekuti ndeapi mamwe maruva angakwanisa kurimwa paprazi apa.
Tine summer flowers mavarieties anotova mashanu. So summer flowers ane season tunoitanga from July up to May mugora chero rinotevera. Munguva yechando haanyasoita zvakanaka, saka tinombomire du kuyaita. Then tinoita maproteas. Maproteas anolasta for 15 to 20 years ari muground. Saka every year tinenge tichingo harvesta. Tine almost 11 hectares dzema proteas dziripo, but muna September tichawedzera tichange tichidyara dzimwe 19 tani, a total of 20.
Prazi Rellingfield rinoendesa maruva anosvika matani 2 kuNetherlands pasvondo rega rega. Maruva aya anotakurwa nerori yakagadzirirwa kuita izvi, pamwe chete nezvimwe zvirimwa zvakadai sepeas kuendeswa kunhandare yendege muHarare, uko zvose zvinozotakurwa kuendeswa kunze kwenyika. Mumwaka wekutengesa maruva, prazi rinowana mari inodarika $500,000 ezviuru zvemadhora. Vamadyira vanoti kunyuka kwakaita chirwere checovid-19, icho chinobva muutachiwana hwecoronavirus, kwakambokanganisa zvikuru basa ravo.
Coronavirus pamaruva yakati afekta zvakanyanya because maruva edu tinoendesa kuNetherlands market. Market yakabva yavhara. Saka pakavharwa market kuti chinisa maruva ikoko, vanhu vasingachaiwe kumaketi zvanhu zvakunetsa kuti maruva aitoora ariko achitoraswa. Saka takaita almost 2 months tisingaendese maruva. Ipapo zvakati afekta zvakanyanya because takatorasa, takatorana loss.
Kunze kwekurima maruva, Rellingfield Farm vanorimawo peas dzavanotengesa kunze kwenyika, vachiwana zvekare mari inodarika $500,000 ezviuru zvemadhora ekuAmerica. Vamadyira vanoti vanorimawo zvichienderana nezvinodiwa nevavanotengesera.
Hatingodyari peas, tinotanga tatogara pasi nemacustomers edu towirirana kuchada how many hectares, then isusu tozoplana manje right this year tichange supply kwakati 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 tucharima so many hectares. Tinotogara tatoita mafocus peas dzavepo kuti wiki yakati tichabudisa so many tons, wiki yakati so many tons. Iye vanenge vangoita maorders avo vachishanda nemafigures iwayo.
Vanoti pakukohwa nekurongedza peas kuti dzizoendeswa kunze kwenyika, panodiwa kutevedzera zveutsanana zvakasimba. Mumwe mudzimai wechidiki muzvare Magna Saidi ndemumwe wevashandi vanodarika $500,000 vanoshanda papurazi iri, vaine basa rekuona kuti izvi zvatevedzerwa.
patenjita ichinjenjasa like makeups ati zitendere kumna nails tema ji piece kuma fingernails nail polish tensinga zvitarisi pa dressing kuma kumba anofanonga ane butsuo dzakavharika sezvandakaita izvi kana achirwara hatitendere kuti awozotema ji pieces yedu chatinotarisira kunzwara zvakanyanya sugar snap iri more soft zvekuti ukangoikwadza nenzwara chete inenge yatove nedamage skaoma physical damage atimadi
kurima maruva ndechimwe chezvinhu zvaiwanisa nyika mari yekunze kwenyika yakawanda zvikuru uye Zimbabwe ndiyo yaitevera Kenya muAfrica mose pakutengesa maruva kunze kwenyika kurima maruva kwakazovhiringika sezvakaitikawo kune mamwe mabasa ose ekurima mushure mechirongwa chekuendesa ivhu kuvanhu vatema varimi vakaita savakarima zondo ndevamwe vanhu vari kubatsira kumutsurudza mbiri yaive neZimbabwe yekurima zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika ndakamirira Studio 7 Mugweru ndini Taurai Shava
muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika tichitarisawo nyaya yekodzero dzevanhu nekurwisa chirwere checoronavirus tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VO Ndebele.